vashandi vehurumende vanofanira kuti vaite nhaurwa dzavo dzekuwedzerwa kwemari iwo mwedzi uno waJune. Takawedzera mari, ndinovimba muna February, ndomatakawedzera mari yevashandi vehurumende. Vabvumirana panhaurwa dzavaiita. Takanopedzisira discussion yedu kuVic Falls inonzi National Joint Negotiating Council. Vakazobvumirana mari ikawedzerwa ipapo, asi tinoziva kuti zvinhu zvachinja pakukwira kwemitengo.
Saka zvoitwa sei nemamiriro aita zvinhu?
The Joint National Negotiating Council inofanira kuti igare zvakare pasi, vataurirane, vaone kuti chii chingaitike kuti mari dzevashandi vehurumende dzingakwidzwa zvakadii.
Munofunga kuti pane kuwirirana here apa pakati pehurumende nevashandi?
Patakaita madiscussions ATNF, patakazoita minimum wage yatakaita, hurumende nevashandi vakanga vakawirirana pamari yavaitaura kuti ingaita minimum wage. Saka handioni tichinyanya kusiyana, kunyanya kana vanoshandirwa vachinge vabvuma kuti vashandi vanofanira kuwedzerwa mari.